mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vaenda kunobata maoko kumuri yavamugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodebrook Harare vati vainge vakumbira kuita musangano namai Mugabe kuti vazeye nyaya dziri kunetsa asi vainge vasati vawana mhinduro.
Ndakataura kuti tinokwachiridza nesvono asi kuti tinovachengeta sei hatisati tataura. Ndototingataura naamai tawirirana kuvana mazana avo tinoita sheya.
Asi vachipedza kutaura mashoko aya vaMnangagwa vabva vaona mhinduro yavanga vachitsvaga zvapakuti vamwe vanhu vose kusanganisira nhengo dzepolitibhuro vaburitswe mumba pachigarwa dare. Asi sematauriro azoita mutauriri wemhuri yavamugabe vaWalter Chidhakwa zvabuda pachena kuti zvakona n'anga murapwa achida
pfungwa dzehurumende, pfungwa dzepolitibhuro nezvarupera amaiwo vakatisira pfungwa dzemhuri yekwamugabe muriri kwakariga hombe nakushuwa zvazotiita kuti tikwanise kuenderera mberi yeprogramu yedu. Saka tichazenge tichiprinta programu yalas neprogramu yamangwana neprogramu yemusvesasati ichidistributa ndinoremba kuti tinowana nguva yekuzviita izvozvo. Saka ndo patasvika.
Mashoko aya atsinirwawo nemwe muzukuru wavamugabe Valiwe Mugabe pavataura nestudio 7 asi vachiramba kutaura kuti vamugabe vacharadzikwa kupi uye riini.
Hapana kuwirirwanwa nehurumende nemhuri. Mhuri ichiri nepozisheni yayo yekuti programu yehurumende ngaipere musi wesatadhi ivo kana kana kusvondo ivo vanozvitora mutumbi ndivo vanozoziva zvekuita navo nokuti vada kuchengetedza machengetero avari kuvazano kuda.
Tavabvunzawo kuti vamugabe vacharadzikwa saishe here.
Vamugabe vanga vari mambo ate vanga vari mambo.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kubva zvakabviswa vamugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mhuri yavo navamunangagwa ave makara asionane. Mhuri yavamugabe yaudzawo Studio 7 kuti vakatonyanya kurwara pavakapidigurwa nemauto. Asi vachitaura kuvanhu vange vakaungana nhasi vaMnangagwa vati vakaedza nepose pavanogona napo kubatsira vamugabe vachirwara. VaMnangagwa vativo mumutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vari kurwara vari kuChina vatumirawo mashoko enyaradzo. Studio 7 yabatawo dzimwe hama dzaamai Grace Mugabe dzabva kuChivhu.
Ingadzimai chechiwo ndinotova muroora waGrace tarasikirwa navamugabe. Vamugabe vakatiitira zvakawanda ende zvatisingambokurukuri ende vakatotidzidzisa kushinga kusatya ende zvikaoma sei kuramba takangoshinga nekuti vakatotidzidzisa kuti vanhu vanofanirwa kurima upfumi hwedu huri pavhu. Tinotofanirwa kutiwa vakatoti fanirwa itorimai saka hatimbotyi nyange zvikaoma sei totoramba takatoshinga. Vakatotidzidzisa kushinga nhamo hatitamboitwi kuburikidza nayo vamugaba. Vakatishingisa tiri vanhu vakatoshinga izvozvi hatimbotyi kana chimwe chinhu nokuti baba ava vangu vari gamba vavasingashiridziri dai anga ari umwe munhu dai nyika iyoyo yakatotorwa nekushiridziri nyange nesu hatifanirwi kutya hatimbotyi.
Tabata vamwe vati vamugabe vakavabatsira zvakanyanya.
Indonzi maibeshi ndabva kuChivhu tirokukwana tezvavo taakuzochema mukwasha wedu ushungu zvaakatiitira zvakawandisa zvisingaverengeki zvekuti tarasirwa paupenyu takapiwa mutoro tikaendeswa vana kuzvikoro zvikoro maapatopu zvekuti tingaisinambopindira pati nezvaakatiitira kuita maapatopu tese takapinda iso tikakwanisa kunhuica kudiritira vana vedu neso tikaendawo tikasvikawo mapu olevel atatisingakwanisi kusvika zvekuti kwaingoenda vana vehuzima maningi kumabhodhin but tisakakwanisa tikazokwanisawo vana vedu vakaenda neurombo hwedu mashoma yataiwana etikaendesa vana vedu vaane zvekuita mukati meupenyu taipiwa mafetiraiza mahara tichirimi tichiipiwa matrakita ngoro takapiwa kusaidi kwedu zvekuti tarasikirwa paupenyu kuti dai tawanawo gamba rakangoitawo saiyeyi zvekunga zvingangotina chii.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nevamwe vakuru mubato ravo vaendawo kumba kwavamugabe. vamwe vaendawo mudzimai wevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai amai Elizabeth Tsvangirai. Mhuri yavaMugabe yati kutanga musi wesvondo ndiyo inenge yobata basa uye iri kutarisira kuenda navo kwamurombedzi vasati varadzikwa. Madzishe ekumusha kwavo kwaZimba ambosangana achidzeya nyaya iyi. Madzishe aya akambosanganawo navamunangagwa mazuva mashoma apfuura. Asi vachitaura pachiitiko chanhasi, vamunangagwa varamba zviri kunyorwa nevamwe mumapepanhau kuti vakaedza kupa madzishe aya chioko muhomwe kuti vati vaMugabe varadzikwe kunoradzikwa magamba kuHeroes Acre.
Hatina chatinoita chinopesana nemwi apa. Ndinofara kuti madzimambo vakauya vakaonana nei kuKazuba. Atoona mapepa kunzi ndakavatenga. Hapana anombovakookora yangu kupirwa hose. Hapana. Asi munosvika kuti ndakatenga madzimambo api vakauya vakavazvikanaka nazvo. Uye ndikavaudza kuti imwe samaridzi vomunhu ndimwe mweka mashoko eyo atinofana kuteera.
Vamunangagwa vatiwo pane vatungamiri venyika gumi neimwe vachauya kuzochema vaMugabe nemusi wesvondo vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaEdgar Lungu vekuZambia uye vaUhuru Kenyatta vekuKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.